mafambiro arikuita nyaya dzemashata aro muamerica ndedzekuti gore negore hurumende yeamerica inoita inonzi iyo budget. Saka painoita budget riya vanowirirana marepublics dzemadhemokrasi kuti tichashandisa mari yakati neyakati pane zvakati nezvakati. Zvasiyana nezvekunyika yakafana neyedu yekuzimbabwe kuti mari inongoshandiswa zvisiri pamutemo kutenderana nebudget. Saka kunoku kana vachinge vawirirana kuti budget kushandisa mari yakati pangave pakugadzirasira, pangave pakupa vanotambura vasina mabasa yatikati social welfare tichavapa mari yakati. Vanowirirana kuti ndoo mari dzatichapa. Kana vachinge vawirirana mari yobva yashandiswa nenzira idzodzo mushure mekunge vawirirana. Saka pashutdown atiri kutarisa hezvo izvi, mutungamiriri wenyika yeunited states vadonald trump vari kuti ivo vanoda $5 billion inoenda kunogadzira war iri kuwest coast tudzire kumexico kuitira kuti vari kubva mhiri kwemakukwa kusouth america vasava varikuenda vachipinda zviri nyore. Saka vemadhemokrati vari kutiwo kwete vari shoba yatinokwanisa kupa kupiyaya yewar iyoyo. Saka vatiramba vari kuti kwete ini ndinoda $5 billion.
Kunhoroondo yemagovernment shutdown iwaya iyi ndiri kunzwa vachiti payasvika iko zvino izvi yava yechipiri kubva pane yakaitwa yakarebesesa yakaitwa yakaitika 1995 yakaita mazuva 17. Muri kuona here iyi ichizopfuura ipapo kana kuti munoona sekuti vachawirirana zvavo nekuchimbidzika?
Tinoona kunge ichapfuura nekuti vaDonald Trump dzavachandabvinyira zvavanoda ivo ndozvo zvavanenge vachida kuti zviitwe. Tinoona kuti nyaya iyoyi yeimmigration neborder patrol vakaishingirira zvikuru. Saka navanancy pelosi vakapinda pachigaro kunhengo dzevadhemokrati tikuona pane makwikwi akaoma zvekuti ichadhodza zvakati.
System yemagovernment shutdown yavanoshandisa kuno kuamerica iyi mungaone here seingagonewo kushanda kumusha kwedu kuZimbabwe?
Tikaona taita hurumende inenge ichitungamirirwa neMDC kuburikidza ine nhengo dzakaita sana vatendaibiti vanoti we eat what we kill. Tinoona kuti zvinokwanisa kuitika. Asi kana tine hurumende yeZRPF iri kutungamirirwa navamunagagwa nanavana mutulikuve havashandise bhajeti ravanorega vanyora. Izvezvi vakanyora bhajeti reus dollar asi vanowanika vachishandisa mabhodhoro. Saka munoona kuti kuZimbabwe panguva inoi kana hurumende yeZRPF ichitonga ichitungamirwa navamunagagwa kufinance kuna vamutuli guve hazviwanikwe zvichiitika zvakadaro.